Mutaurirwe muzinda weAmerica muZimbabwe vaDavid Maguire vaudza Studio 7 kuti mashoko avaTrump kunyika dzakaita seNorth Korea anokodzera nekuda kwezviito zvenyika idzi.
President Trump's speech was quite forceful, and I think this is a time.
Mashoko President Trump anga akasimba, uye zvindo zvinodiwa kana takatarisa zviri kuitwa neNorth Korea. Nyika iyi iri kuti vhundutsira neshamwari dzedu. Isu tinoda kugadzirisa nyaya iyi murunyararo, asi tinoona kuti North Korea iri kuramba ichidenha uye inenge isingade zvirunyararo.
VaMaguire vati America inotsigira zvikuru zvirango zvakatemerwa North Korea neUnited Nations mushure mekuedza zvombo zvinoparadza pakuru, uyewo vatiwo vanovimba kuti dzimwe nyika pasi rese dzicharemekedza chisungo ichi. VaMaguire vati vanobvumirana nemamwe mashoko avaMugabe ekuti panofanira kuva nekudyidzana kwakasimba pakati penyika dzepasi rose kuti pave nerunyararo pasi rese.
Who want peace and want to have a peaceful coexistence.
Tinotsigira zvirango zvakatemerwa North Korea neUN, uye tinoda kushanda nedzimwe nyika kuti tigadzirise dambudziko iri muKorean Peninsula.
Vati America yakazvipira kushanda nenyika dzese dzinoda kuti kuve nerunyararo. Sachigaro vekomiti yeParamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, zvakare vari nhengo yeParamende inomirira Makonde muNational Assembly vaKindness Baradza varumbidza vaMugabe vachiti ndivo vega vane zvivindi zvekuudza mutungamiri weAmerica kuti asiyane nenyaya yekubvundutsira dzimwe nyika.
Aka president wedu ndivo chete vakakwanisa kutaura kuti iwe haikona kutaura mashoko akadaro. Tinoda isu kugara zvakanaka pasi rino, tinoda zveukama kugarisana seukama. Saka rega kutaura mashoko akadaro uchishidzira nyika diki, iwe nekuti uri nyika hombe, unotungamirira nyika hombe. Saka vakadadisa zvikuru purezidendi ende vamwe vakavaomberera pavaitaura mashoko avo iwayo.
Mumwe mugari wemuHarare vaNyasha Shumba vaudzawo Studio 7 kuti vanotsigira mashoko emutungamiriri wenyika.
WaMugabe vari right panyaya yekuti wanga vachiudza vaTrump kuti vasavhundusire dzimwe nyika dzakaita sana North Korea.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWalsh Mincube vakurawo nechihwai vati zvakanaka chose kuti vaMugabe vataure nezverunyararo, asi vanofanira kutanga vaona kuti munyika mavo mune runyararo.
Ivo vanotaura zvemabhuli zvevamwe vanoruva vamwe, asi munomu muZimbabwe tanzwa tinogara tine kakusuwa nguva yose yatoenda kusarudzi. Munhu asingadi kubva pachigaro, munhu anoshandisa simba kusada kubva pachigaro. Saka nokudaro toshamisika nokuzotukana navaTrump kwavanotaura, isu gore yato vatinoziva ndivaMugabe.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vatakura zhangazha vatiwo vaMugabe vakataura mashoko aya kusimbisa ushamwari hwavo nenyika dzakaita seIran neVenezuela. Vatiwo nyika idzodzo dzinodyidzana zvakasimba neZimbabwe, uye vamwe vatungamiri venyika idzi vakatomboshanyira Zimbabwe.
VaMugabe vaida kutaridza kuti vari kudivi renyika idzodzo dzaitwa navaTrump, nokuti nyika idzodzo dzakaita sanaIran dzine kakudyidzana navaMugabe nehurumende yavo. Saka chinhano cheUN vaida kutaridza kuti chokwadi chiripo vanomirana naIran naVenezuela.
Zimbabwe nenyika idzi dzakatemerwa zvirango zveupfumi neAmerica nepamusana pekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika idzi uye kusaita sarudzo dzakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.